iri kuomera vanhu kwachikugwa machikupa umo inzvimbo iri padhuze nebhodha saka mombe dzavo vanodziisa kumafuro dzinozobira kuenda saizi rekumozambique dzimwe dzai dzinorasikira ikoko asi dambudziko guru ravanganoona nderekuti kana vachinge vawana mombe yavo iri kumozambique vakada kuedza kwaitora ikoko sekuti dzinofambirana vanonga vava kusungwa nemutemo saka panguva yavanoda kugadzirise mapepa zvai zvinogona kutora nguva yakareba mapurisa acho haasi kutora hanya nazvo hameno chii chinokonzera kuti vasatore hanya yekuti munhu apuwe tsamba yekuti mombe yako i pane vamwe vakadai ngevapana machoba uko nepana muyambo ari kwachikupa ikokoko vakatongoona mombe dzavo dziri kumozambique asi dambudziko ravana ndeyekuti votora sei mombe dzacho saka ndaikumbira kuti hurumende kana even mapurisa ari pedyo nevetinary vaite big process yekuti vanhu vaone kutore mombe dzavo vararame nazvo nokuti ndo dzavanoda kutengesa vachitengesera vanhu kuti vaone kubhadhara chikoro vaone kurarama ndidzo nokuti ndo zvipfuyo zvavainazvo
matemi vari kuona mombe dzavo asi vari kuzotadza kudzitora dzinenge dzachengetedzwa here ikoko kumozambique
dzimwe dzai dzakachengetwa dzitori nevanhu dzimwe dzine nezvekudiwa toti dzarasika asi munhu akabe mombe vanhu vakafamba nekuti hapana hapo bhodha rakanyatsokuitwa asi munhu akaona mombe yake iri saidi rekumozambique kuya kuti aitinhe achiuya naye ari masikati machena ndopatiri kuona kuti pane dambudziko ipapa nokuti anonga akusungwa
vanenge vaine umbo here hunoratidza kuti imombe dzavo
umbowo vanonga vainahwo nokuti vanoise muchiso uya uya unoiswa kudhidi kuti arekonaize kuti mombe iyi ndeyadhingi saka dzimomendi yaanonga aona kuti mombe yangu yaine muchiso wayo anotsvaka otauri kuzi ha mombe yauri kutsvaga iyoyo iri pakati saka akaenda panzvimbo pacho ipapapo kuti aone mombe ya anogona kuiona zveshuwa asi kuzoizora kwacho ndo pane dambudziko pokuti hurumende mapurisa pamwe chete neveterinary havasi kuita hanya nevanhu vekwachikupa kazhinji
iri dambudziko idzva here vadhimakwezi kana kuti idambudziko ragara richiitika
ratogara richiitika nekuti ndiri kuroziva kuti from 2015 kune vanhu vakagara vachingotema kuti mombe dzedu dziri kuenda kumozambique asi hatisi kukwanisa kudzitora access yacho
mombe dzevanhu vekumozambique dzinouyawo here machikukwa uye kana dzikaa dzauya chii chinoitika
nekusaidi rekumozambique vane mafuro akawanda mombe dzavo dzinenge dziri kwakakura zvekuti hadzikwanisi kuzofamba kuzouye kusaidi rekuzimbabwe because chikukwa yacho yakangoti segesege iri mudhuze chaimo chaimo nebhodha
saka munofunga kuti dambudziko ringagadziriswa sei vadhimakwezi
dambudziko iri ngerekuti ndiri kukumbira kuti mapurisa payapaya panonga pati munhu ndaona mombe yangu iri saidi rekumozambique ngavae kurumidzawo kubatsira munhu iyeyi kuitirawo kuti munhu wavo aiyewo rikavharingi mombe dzake nekuti dambudziko riripo tiri kuiona kunyanyanyanya kuvetinary nekumapurisa dzimombe ndihandiziva kuti muchiso wemombe iyi ndiwakati kana ichinge aitwa access ngavanyorewo mapurisa ngaako tsamba yekuti munhu uya akwanise kuto